A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Tuesday, April the 9th, 2019. Welcome to The Connection, our youth segment being hosted by me, Marvelous Mhlanganyahuye, today on behalf of Mike Hove.
And me too, Sithandekile Mhlanga.
And tonight on the Youth Connection, we are looking at the aftermath of Tropical Cyclone Idai, which has ravaged the country, especially in Chimanimani, Chipinge, Bikita, Gutu, and Zaka areas.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages. You can join in the conversation now by going to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so. So you can join in the conversation.
As we speak, Star, the government says the death toll has risen to over 300 people having died from Cyclone Idai and also some bodies having been discovered in Mozambique with a lot more missing so far.
And aid agencies and individuals are continuing to fundraise and distribute relief packs to those affected by Cyclone Idai, especially in Chimanimani and some parts of Chipinge.
So today we'd like to hear what your views are on this issue. You can actually join in if you're on Facebook. You can write in your comments. You can give us your number and we'll be able to call you right back.
Yebo ke lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwezulu lesiphepho lona elahlasela isigaba seManicaland endaweni ikakhulu eChimanimani leChipinge yikho lapho okwaba lo monakalo omkhulu kakhulu iningi labantu sebedlula amakhulu amathathu bachona njalo abanye balahleka laba balahlekileyo okwababikwa bathathwa ngamanzi. Ngakho imuli zaba zikwazi ukuthi bakuphi laba bantu. Sibona njalo lokuthi lokhe kudingisiswa lapho kwadilika khona ukuthi mhlawumbe eminye imizimba yabo ingabe yagqitshelwa phansi khonapho. Yikho lokhe kugejwa sabona lalaphana kubuya izinja ezazivele South Africa ezilobuciko ukuthi zidinge laba bantu. Nethemba lokhe kusaqhubeka ngoba basokuthiwa seziwutholile umkhondo wezidumbu. Khona kuzagejwa kubonakale kusadingwa imitshina yakhona. Kodwa kathesi udaba olusegudwini kakhulu ngale udaba ngolokudla lempahla ezabiwayo. Kuke kwaba le mbiko ethi hayi akwabiwa kuhle, kwabiwa ngokukhethwana ngamabandla. Abanye besithi ibandla leZANU-PF yilo elithola okuningi. Kodwa abanye abakwazi ukwenzakalayo. Sabona njalo ukuthi kula enhlanganiso eziningi ezizimeleyo kanye lamazwe aphetsheya langomakhelwane abancedisa eleZimbabwe ngosizo olutshiyeneyo olwemali, olwempahla. Lonke lolu luyancedisa ukuthi abantu beluphiwe njalo uhulumende kuyakhuluma ngokuthi abantu laba bengahlaliswa kwezinye indawo ukwenzela ukuthi besuke endaweni liyana embi. Kodwa abanye bathi hayi. Kodwa nxa sizasuka lapha sizakuya ngaphi? Phela lapha besiphila ngokulima amabhanana lokunye, lapha sizasuka khona kukhona yini sizakwenza. Yikho ke lapha ke esixoxa ngakho njalo besizwile ukuthi ukudla kwabiwa njani lapha abanye besithi kukhethwana ngemhlobo. Kodwa namhlanje sibe lenhlanhla ukukhuluma lomunye umuntu oseChimanimani, umfundisi Angliston Sibanda. Yena ke ngoinhlanganiso yeChurch and Civic Society Joint Forum bahambile ke lapho bafika bahlolisisa yena uthi hayi akusiqinisa ukuthi abantu bayancitshwa ukudla ngoba yena kubonile ayisikho lokho. Sambuza nje okuningi kodwa soze sichathise okuningi ngoba lizazwela ezikhulumela.
besibona ku social media abanye beposta bethi ukudla awudistributwa kuhle kwabantu bezanu PF banika ama members abo ukudla kuyatshontshwa lento ezinjalo sasesisesaba ukuthi singayekela ukuthi sihambe yasizozibonela ukuze sibe kwathi kuliqiniso yokuphi ukuzaphambanisa labantu abafisa ukuthi bancedise kubuhlungu kakhulu esikubonileyo abantu basebuhlungwini abantu bahlukuluzekile so sabuya-ke sazokhangela sathola ukuthi akulanto enjalo sithole ukuthi abe-chairperson ama-civil protection unit o-district administrator basebenza kuhle kakhulu nenhlanganiso ezinjengabo-unicef ezinjengabo-red cross besilabo-alethu macheso izolo beholisa abantu ukudla namhlanje sahamba-ke echimanimani sakuba lo mhlangano labo-district administrator sahlangana nenhlanganiso eziningi ezinjengabo-UNF UNWFP o-UNICEF lenhlanganiso eziningi neni nje lezilokhali bonke abantu bakhanya bebhizi bayancedisa kuyasetshenzwa lakanti lamasotsha la akhona bayancedisa lamapholisa akulanto enjenganaleyo ukuthi ukudla kuphiwa abephathi kuncutshwe abephathi
lezo zinhlanganiso ezinkulu
kune-system ekhona efakiweyo wonke umuntu ofuna ukuzoncedisa ngapha echimanimani lechipinge uyahamba eManicaland province iprovince ibisirekhoda ekugcugcine ukwazakala ukuthi ngubani olethani so into yakhona i-organized ngaleyo ndlela kulama-subcommittees ama-thematic inhlanganiso ezibetha ezidila for example lento zama-sanitary pads abomama zikhona kule cluster yegender ikho le subcommittee yegender so inhlanganiso ezinjalo zisuka zingene kwikomiti ye-subcommittee yegender abakhangela ngezinto zabomama noma kuyini okulethwayo okuncane ngali sizenza into zamathoyilethi ezesanitation liyangena ku-wash subcommittee so ku-structured kanjalo okuyinto kwangkhona kasiyali njalo ukuthi asingakutholanga thina asibatholanga labo okuthi abenza ku-partisan kodwa singeke satsho ukuthi akwenzakali kodwa thina esikutshoyo ukuthi kasikubonanga kuchwayisiso lwethu ekade silwenza ngomthetho okhona ibeke umuntu kumele aphiwe imvumo i-provincial coordination committee ye-civil protection unit ethiwa ngu-provincial administrator ungafika emtare ngale bayakuhambisa bayakufonela abethipinge kumbe abethimanimani ukuthi kule nhlanganiso enje eletha ukudla okunje bese lifika ngakhe usungena kukhomithi eqonde bephathelane loncedo lwakho othe ozelalo nxa uze ngendaba zezigqoko kumbe ze-shelter ungena kukomiti echewa i-UNICEF so kuqoqeke kanjalo.
That the marvelous was Reverend Anglestone Sibanda. He is with the Church and Civic Society John Forum. They are there in Chimanimani. They've been touring the place since yesterday. And he's saying that they haven't seen any signs that food distribution is unfair. They're saying everything is fair. There's a system that has been put in place that is foolproof. And everyone who brings in aid, no one just distribute aid. You have to go through the coordination committee, which takes you to the DA. And if depending whether it's food or say clothes, you go to the relevant committee that will distribute it. So he's saying they were impressed so far by what the distribution is like, although the situation is still dire. People, you know.
Very interesting comments coming from the ground there. Kune avo vari kupinda muchirongwa chedu nasi pano pachirongwa cheve chidiki che The Connection tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana neavo vakasangana nedambudziko redutu mpengo retropical cyclone Idai kuManicaland uyezve nekumasvingo. Taona isu muimbi Alec Machesu akabatana nesangano reRed Cross vachishanya kuManicaland uko vawanikwa vachipa rubatsiro rwavo rikaiti mbounzwa kubva kuna Alec Machesu kuti ivo vaona sei zviri kusangana nevanhu vari ikoko kuManicaland.
Tarangu ndinonzi Alec Machesu anoziva achingoti babashero ati chekutanga ndakatoone Red Cross Society ndiyemantaren ambassador ikoko kuti ndovandiri kushandidzana navo kunyanya kuburikidza nemabasa atangoitawo kubva kare tichikobatsiranawo nevanhu vabi yangu saka takataenda kwakondo divi rechipinge kwatakuenda kuchisumbanje kwakondo kunova kwakatorerwa vanhu minda jau dusi zaga zaiwa na zimba utawatina kana zokujika na mvura iyo na wamu wakashaika ikoku kashieza wadabu ya mbuka o kwezi tika nasia o wataka nasia zokujika kakondu na mbachika wataka nasia o ikoku kwa nasia o funeshuga gazo baigoku gazo enda kushuman manu kuno wandu wakaiti gazo ka ipitisa kunyanya Mungazio na kana mchita kuzwa, kune kurungu wanzwa asi, ina andripa ground, mimi ndaka oona zaandisi kukwe mchikanganwa, andajwa kwa njiudu na usikanganwa, mmezo nukuti, andaka wana zumechikisa, uwe zinorema, zinorwaza, kurwaza sisa kunyanya, tumana zirwaza, isusu, ayoti siko, soti akatorirwa muri yake, iya akasara kana ndibaba, nimae watu uwalewa ana waenda. Muno iyo iyo paari ndoo wata kuchikira kunyanya uti chii chaitika paari ndi mai watoro wawana na baba waemba mai wavo paari zino sochi zili mfungwa mawavo zili meswa wavo momo wavo mwenye mamao wari kunyanya fungei ndende ndoo zino zaku sakandi chikisa za uto ndere mera uti wani wawo tinga chaka ipe zira tigeno uke tichake sinu watoba sinu warapa uti Tauratiti staurasi mpungwa zaoka na achinja asi hivuti. Mneba wako hapa. Hapa china. Mbese za hapa hapa. Hapa china pane matombo. Matombo akakura. Utu zoti. Pasi hapa pane waka faru. Naenda ya batika. Naka kaenda huo ikoko. Nika anuona huo. Nino chema wane mamu. Tuzika ground yone retro. Sia gare. Tuzipa huo. Ziku uchika huko. Mkwe zao uno kansela wa mwene.
Apo tirikunzwa kubva kune muimbi Alec Macheso uyo ari kushanda pari zvino nesangano reRed Cross avo vakashanya kunzvimbo yeChimanimani nedzimwe nzvimbo kuManicaland vachibatsirawo vari munzvimbo idzi. Regai tinzwe zvakare zviri kuitika kuChimanimani kune imwe hotera avo vari kuchengetsa vanhu vakawanikwa vachibatwa nedutu mpengo recyclone Idai.
The day after Saturday, that was the day after the cyclone Idai. Ndakakwira musoro upstairs to our first floor eba hotel. Ndakatarisa pa road ndikaona pa main road pachifamba vanhu vakawanda, madzimai, vana, varume vakatakura zvinhu zvavo. Just trying to find higher ground kuti vaone pari safe pane shelter. So ndakati kune team yangu kuti boys vurai madhoo edu, vanhu ngavapinde tibatidze moto kuti vanhu vaite warm vadzirwe. So ndikati no please let's look after people kuti wagona nzvimbo yekudzirwa yekuomesa mbatya dzavo kuti vasabatwe neflu kana kuti pneumonia or something. So that is what happened on the day after cyclone Idai. Day one tangatine about 500 people panapa pa hotel because tine two marooms, tine one lounge. It's a bit of a big space. Name we conference room yatomboshandisa. Saka tangoti tikavhura maroom iwawo tikaisa madzimai newa ana in one side nevarume on the other side and then tikabadza moto imomo and then we just allowed them to varare imomo and then tikavabikira and we just had to look after them. First 2 days about 500 people, day one, day two, day three. My number akazotanga kudzika I think by day 4 or 5, you know, vanhu vachidzokera kudzimba dzavo and so on and so forth. Yeah, but you know, we've got about between 80 and 100 ndo vari kurara pano pa hotel. Tikuvachengeta, tikuvabikira, tinovabatsira in whatever way we can. Taka tine a lot of support from the local community. We're working closely ne Rural District Council yedu, ne ma private players. Ndo vakatibatsira in terms of the first few days before the roads were clear and before the sky was clear, before the helicopters started coming. So ndo vakatibatsira in terms of kuchengeta vanhu 500 yo. It's a big honor. I think it's a great privilege to be put in the same group. Say, wagaita, wagaita, Rwanda. Obviously, my situation is actually angakasiana.
Aiwa, apo tirikunzwa kubva kune mumwe mugari. Uyezve vanova ivo vane hotera kuChimanimani vakabatsira vamwe vakasangana nedutu mpengo recyclone Idai. Rikaiti mbonzwa zvakare kune vatsigiri vedu vepa WhatsApp vanga vari kunyora ivo tavhunza isu kuti vari kuona sei zviri kuitika munyaya iyi. Rikaiti ende kwavari tinzwe kuti vati chii.
Cyclone Idai, your father's a hammer, said, mani mani no chema Jehovah marita padara Nyangwe chipinge no chema Jehovah marita padara
Waka uya duturi nefura Ndoku paraza misha yedu Waka uya duturi nefura Ndoku paraza zifubo Ndoku uya dutura ichisa
Makadi iko vanhu veku studio. Nindini mbuya mberi ndiri muno mujoni muno musoweto. Ndakagumbuka kusvika pakupedzisira kuti ivo ndo vabati vevanhu vatungamiriri voba zvinhu zvevanhu vanotambudzika chokwadi. Votora zvinhu zvevanhu vanotambudzika vachiba. Mwari haazvibvumiri zvakadaro. Dai Mwari vapindira pawanika vanogona kugova zvakanaka vasingabi. Mwari ngavapindire. Mwari ngaite tsitsi nevanhu vekuchimani mani. Nekuda kwekuti kana vanhu vachipa zvinhu zvapiwa varombo, iwe uri mupfumi, unoda kupfuma kusvika munzara here?
Magadi vashamaro Studio 7 starting on the team man ndinofara chose mukaya ehodi yangu pamhepo ndiriwo wakunge ndichisununguka chaizvo nemanzwiro andinoita chinzi vamwe vakaba chikafu vakazobatwa vane zvikafu kune vamwe vanenge vari kusungwa zvinhu zvinofadza zvinoratidza kuti vanhu vane vachiita zvinonama zvinhu zvavo nemazvo mapurisa anengashanda nemazvo asi pane imwe nyaya inondinetsei ndinokumbira kuvhunza kune hurumende yezanupiefu kana pari anondihwa anonzwa odhiyo yangu ari muhurumende yezanupiefu muvhunzo wangu ndewekuti iri kuti kudii nekurohwa kuri kuti vatapi penhau nekuti hazvina kutanga nhasi ndiwo muvhunzo wangu wekutanga iwoyo nekuti kana vachigona kurova vatapi venhau mapurisa zvichinyararwa mapurisa akarova vatapi venhau vachitadza kusungwa kureva kuti vari kuita zvinhu nekutumwa kuti kana vachiita izvo vatape nhau vachitapa nhau vafanira kurohwa saka kureva kuti tiita kufunga kuti zviri kubva ikoko kuhurumende ikoko ndoko vari kutumwa kuti ngavarohwe kana vachibudisa zvinhu zviri kuitika munyika saka zvinhu zvakashata zvinotisuruvadza zvakanyanya kana hurumende ichinyarara pasingatorwi matanho vanhu vasingasungwi ndo uori hwacho ndo corruption yacho yatiri kuramba iyoyo
zita ndi general ndiri kugara ndiri mupretoria haini ndoda kungoramba ndichitaura handigoni kunyarara mwoyo wangu uri kurwadza zvikuru nezviri kuitika mukati menyika yedu yezimbabwe vatingati magood samaritans vakadonata rubatsiro kuti mhuri dzakawira tsaona zvedutu mupengo dzibatsirike but what is on the ground sandizvo zviri kuitika ava vakapa vakangopa havana kupa kuti vanopa patipi hatina kwatinoenda hatina kwatinosvika rubatsiro gwauya kuzopa mhuri dzose dzakawirwa netsaona iyi zvisinei kuti ndewe pati ipi
Aiwa, they were hearing from some of the people that actually, you know, recorded their voice star on WhatsApp. We had a lady, actually a gogo, a grandmother who was actually recording from, I think she said she was in Soweto, and she was really saying she was very upset that some of the aid is going missing according to what she had seen on social media. But like what you said, the people on the ground are disputing some of those facts. So, you know, we really thank all those that did contribute. But I understand we have Alec Machesu. We've been trying to get him all morning, but I understand we have him now. So we're going to go straight to him and then we'll greet some of the people that are live streaming with us. So kanamu doktora na muimbi Alec Machesu babashero varipano pachirongwa iva ima uya mva mavinyora stare nyupana pamva mafonerwa kuita kuti mutaure na babashero. Alo babashero makadi.
muri sei unofara here?
Aiwa tinofara, tafara kuti tazokubatsai nekuti tanga tiri kuedza pesa apa kuti ko babashero manamba ari kuita sei anga ari kuramba. Vazhinji vangada kuziya kuti imi tinoona muri kushanda ne Red Cross mabasa apa amuri kuita uye zve muri kwaitira kupi pari zvino takatarisana ne cyclone Idai.
Ndinotenda ipapo. Ndiri kushanda ne Red Cross vakanditora kuti ndiri mwana we Red Cross kuburikidza nemabasa atinenge tichibatsiranawo nevazhinji munyika vanosangana zvavo nematambudziko akasiyana siyana akawanda. Saka ivo vaitsvekawo mari marekodzi angu vandaiitawo ndisingatozivi ake vakazouya kwandiri tikaita meeting navo andio pavakazonditinotauya tauya tine urongwa hwakadai dai kuresposiva kuti ive munge murichi imatari nabasa dave ekuresposi uku ndikavabvunzawo ndikati zvamaita chinhu zvandaitoshuvirawo muupenyu asi handisioti mazofunga sei kuti munge muri muchizotora nepakati sevaimbi takati wandei. Vakandipindura mbvunzo wavo vakati bodo chaita kuti uye kunoku ndechekuti tatichitrekawo marekodzi ako uye tirikufarira kuti zvinge tiidi tichinge tichishandawo newe ukungu uri mwana weresposi tichishanda newe kuti ndiyo fesi uso weresposi Zimbabwe Records Society. Ndakava chibvunzo iyi hadzamara vazvinyatsonzwisisa kuti ndakafara kuzve zvinhu zvandaida kunge ndichivi ndichishandidzana nevamwe sezvo indinozva kuti ndakabatsirwa kuti ndisvike pandiri ndakabatsirwa zvakanga chandi ndiringobatsirwa nazvino unou kuti patinouridzawo mashows edu vanouya kumashows rubatsirwa vari kutokana kuti muri tsekudziri kutoonawo kurarama kubva ipapo saka ndakanzwa kufara ndishanda navo uye nhasi uno kuzimbabwe ndoona makangozvionawo nemufananidzo zvakaitika zvecyclone Idai yakaitika yakatora hama dzedu hama neshamwari dzakawandisa chaizvo kuti vamwe hatisati tatokwanisa kuvawana pavari kuti vakafushirwa nemavhu uye nematombo akakurisa zvakanyanya kuti kuri kushandwa ikoko zvakaomarara kuti tigone kunge tiri tichibvisa hama dzedu imomo vakasiya vari neavo vakavambutswa nemvura kuenda kudivi remosambiki ikoko kune vari kutongoigwa ikoko vari kuri kushandwa kuti vaone kuziva kuti vazive kuti munhu uyu ndiwe kuzimbabwe uyu ndiwe muno mumosambiki vanga vangosangana saka vari mushishi kuti vadi tione kuchengetedza hama dzedu uye tichishema navo pamwe chete vemosambiki nekuti zvakaitika izvozvo muno muzimbabwe zvakaitika zvakare kumosambiki kwakare ndo zvimwe zvakaitika kumalawi saka tiri kushandawo tiri pamwe chete tichishema tiri pamwe chete inino kumabasa angu andinoitawo ndinenge ndichipemha tione kubatsira vasina zvavainazvo munguva inoyi inoyapa panguva iyi yavadambudziko iyo yakadai riri kurwadza zvaka riri kurwadza harisi kuzivisika zviri kurwadza asi tirikuti mwari ndovadai nemabasa ndiritoendera mberi uye kutoshandawo zvakaomarara kuti tione vatawanawo tinge tichibatsirawo ikoko zvakare.
Pane vamwe vangadai vakateerera babashero vangati chii chavangaite kuti vabatsire pane zvamaona ikoko mataura kuti matobva ikoko kuchimanemane nhasi zvii zvanyatsobata mwoyo wenyu zvamungati imimi mungada kuonawo vamwe vakateerera vachida kubatsira nazvo?
Ndinoda kuti uku kuchine zvakawanda zvinoda kunge zvichiitwa nguva ino yakuna chatanga kuitwa kunge achivhurwa migwagwa kuti vanhu tiwane kunosvika ikoko tichi nedzimotokari kuti kwaisa yaendeka kureva kuti zvirara dzakapfushiwa dzine matombo miti yose yakavhara nzira pai zvino kunhu kwakuchifambika tichienda asi dambudziko riripo rinovara ndiri kupemhera shuwa ndevekuti tine nherera dzasara dzisina vano vatariri vaona pamwe pane mwana wani asara vabereki vake vakaenda vese kuti pane mudzimai nevanavo kanti akatosara vari wani baba nevana vakaenda kuri kurwadza ndozi yangu kuti chero kanza vakai chaikoko kakanza vakai zvakona kanotibatsira kuti tione kunge tichivapiyawo hama dzedu dzasara dzisina misha nekunge tichiona kuti vasara ava tingavapodza nei mushonga upi injection ipi yatingagona kuti tinge tichivabayira kuti mwoyo yavo iite seinokanganwa dambudziko riripo iri nekuti havana mufaro vamwe vachona vakutongeta se vakutorwara nepfungwa vana munhu akamira pane matombo pakavharwa itoti ndopanga pane imba yangu apa ndakachema zvakanyanya nezuro ndasvikako vana chiona mwana akatobata akabatawo gusu gusu yadhidha wangu yababa kuri kurwadza
baba shero batai makadaro pane muteerera ada kutaura nemi halo kola
makadii
ehe taurisa henyu tiri kutaura nani uyezve muri kupi
nafelix
ehe taura henyu tinzwa
ndini kutanga kutaura nauye magariro edu kumaruzevha magariro edu kumaruzevha haana kunaka gavhumendi haitomboongorori haina bhodhi inoongorora magariro avanhu kumamisha vanongoti sabhuku nomunhu wako havaongorori kuti munhu akagara pai kana sabhuku akangokupa parukova ndopawapuwa ndopaunongovaka ipapo kuti vaongorore kuti pawakagara ndipo pakanaka here kana kuti ini havanei nazvo saka nhau iri pamagariro edu kumamisha havana kana inonzi mendibhodhi inotarisa kuti o munhu akagara sei kana kuti unorarama sei avo vanonga vachitaura havo kuti hakuna anoyimwa vaitibva matongo wenyika vanofanira kutaura kuti sezvo vachiti vanonamata vanofanira kutaura kuti ini pamaoni andaita nhasi handina kuona chakashata kwete kuti hakuna zvakadero vamwe vanoona kuti kune zvakadero
imimi muri kupi hanzvadzi
ini pari zvino ndiri kuBotswana
okay saka kumusha ndekupi
ini kumusha ndinobva kuzaka
tina vamacheso vari pano handisi kuzoti pane zvamungada here kutaura navo tisati takudhiropa izvedu tinotenda nepfungwa dzenyu
ini ndoda hangu kutenda vamacheso nebasa guru ravanoita kuti vari kubetsera vanhu vakanzwa nedambudziko zvinorwadza saka ndinoti zavaranzi vakadero vachikurudzirawo nehurumende yedu kuti kana munhu ari mumusha masabhuku kwaanenge ari ngasangonzi nokuti sabhuku unoziva vanhu vake vanofanira kuti vaonevo gavhumendi uye sabhuku nevanhu vako vari papi vanotera vari papi vakavagadzika vangani kuti vaite land audit rumbiriro mutemo
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka vamacheso bata henyu makadaro timboenda kuna sister vari panapa sister we're just hearing there from our caller who's saying that there is a problem especially in the rural areas where there is no real land audit he says people just settle wherever they want and he feels that the government can do more to ensure that people are resettled where at least there is some kind of land audit to avoid what has just happened
yebo ke lapho abanye abalaleli bethu bachasisa ngendlela abahlezi ngayo omunye uthi bafuna ukuhlala nxa kuyukuthi bazabatshintsha bayihlala kwenye indawo kufanele kube layo indawo lapho umhlabathi wabo okuzakhanya ukuthi uqoqeke njani ukwenzela ukuthi bengahlupheki njengakuqala njalo lapha emoyeni sixoxa lo mculi olodumo umnumzana Alick Macheso yena laye ngomunye wabakade besaba ukudla khona ngale eChimanimani simbonile kubomabona kude usichazisela ngomsebenza wenzayo khona ngalela eChimani mani ukuthi ancedise abehlelwe ingozi le esiphepho kuyilo udaba esixoxa ngalo kulomsakazi.
Mhm. Rikaiti dzoke kwamuri vamacheso timbodzoka futhi tinzwe saka pane zvamaona apa tingatarisirire kuti muchanyora rwuyo.
Chokwadi kuburikidza ne zvaitika izvi zvatozoita kuti ndivane imwe nhoroondo yeungano ihoru ichiwedzera kubva pane nhoroondo yananga ndaunganidza asati paitika chiitiko ichi zvazoitawo kuti chiitiko chaitika ndirinoshishire kuti ndinge ndichipedzisa kudii nge ndichipfigisa chi rwuyo irworwosaa ndakuchitora zvandaona izvi ndakuchizvitora ndichishanda nazvo ndichiwedzera ndichitutsira pane zvanga zviripo nakare izvi ndakura kuti ndatounganidza chimwe mashoko andatoonawo neari kutaura nezvendau iyo yakaitika okesakonadai isati yavapo riyo ratovapo kutara tichitotaurawo ne zvine chekuita nechiitiko chazoita izvi chazoitika jasi kwava kuri kupema neku tinotambidza vasina zvavainazvo kupema uye nekunge tichipananawo dzidziso yekuti tinge tichiratidzana rudo tisati otaridza rudo kune mwana wamai vako chete titi mwana wamai vako shamwari munhu akatoberekwawo angava upi tese tiri vanhu vakaberekwa tinge tichidzidzisana chakanakira rudo handingati hangu ndikudzidzisa kuti iye uchiridze kuti tirikuramba vanhu tichiziva kuti zvakanakira kunge tichibatsirana uye kugara kune kwakanaka ya nekuzwiranawo mwoyo kuona kuti dambudziko rabata mumwe wako ivoro usange uchiseka nekuti idambudziko mangwana rinogona kuuya une kwauri vamwewo vakauye mwari pachezvavo havatendi kuti vanhu tinge tichiitana zvakadaro tinofanira kunge tichitaridzana rudo nekuti nguva yatinorarama pamusoro penyika neishomanana yatinozorarama inonzi yakareba ndoyaveya yekunge tatorwa namwari uye hazvisina achaziva uku upenyu saka inororo zvandaaidza idzodzo chichipanana dzidziso nekuona kuti ngatiitei zvinhu zvisii zvinhu zvinotsaudziva muupenyu tisange bata vana nenzira dzisakarurama vana vari kutikwakanganisa vasati vasvika kunyanya kuvanasikana vari kukanganisika upenyu nguva yekuti ange ava mai isati yasvika mamwe emashoko aiva arimo imomo neisusu ana baba nana mai kuti tinge tichiisana kugarisana kwakanaka kuti tisaparadzane zvinozoita kuti vana vedu vachinogara mumastrits umo tione kupedza dambudziko iroro kuti vabereki tirambe tiri pamwe chete tigone kuchengeta mhuri yedu vasava vari vana vanokura ine pfungwa dzekurara mari mumugwagwa mwana iyoyo ramangwana rake rakatodzima.
Aiwa batai makadaro regai timbotora muteereri batai zvenyu makadaro sa.
Yebo ke lapho ke sixoxa lo mculi umnumzana Lucky Macheso njalo sizabuyela kuye kodwa kwakathesi sizwa kuthiwa silo mlaleli ecingweni siyakwamukela kuhlela.
Ye ngiyabonga lanukuyamukela ngalesi sikhathi.
Ye mbane ngikhuluma la
ukhuluma nomukitanjamba osewange eZimbabwe.
Yebo ke kunjani khona ngapho ewange emalahleya
ekuthe kuzame ukuthi izulu like lasinga sesembizana lesithi nqaye lakhe sathola i-cyclone IWHIMatepukani.
Yebo ke ya ungasithi fahlafahla owakhumbona.
Siloku sikhangele nje umumo weZimbabwe lo ngesikhathi lesi lapho ekhesatshelwa nje ukuthi kuzaba lomonakalo, kuzaba nezulu, kodwa singanga lutho. Andiyabona ukuthi uhulumende wethu kazangakalele lokho kade ukhuluma ngothishi ngoba ama-warning e-cycloni ayidayile yanje. Kathi sikwenzakala izinto lezi babengesilanda ba lakho. Sekungenele abantu abanika ukudla lokunye ama-donations, kulapho ubona khona ukuthi iZanu-PF lapho kule mali khona lokudla iZanu-PF yasebenza. Lapho kungela khona usizo lwabantu ababoni.
Yebo ke kulungile, kodwa labo siyake sixoxe labo lapha bathi akulanto enjalo abakaze bekuthathe bekuphambule lokhu kudla. Njalo lokho sithemba ukuthi siza khuluma lomunye osechimanimane obehambile khona ngalo mfundisi wathi yena uzibonele ngawakhe ukuthi ngempela ukudla lokhu kwabiwa kuhle, akakho oqila omunye kumbe onika olunye uhlangothi. Ngakho ke lo sizayimukela leyo mbiko, kodwa sithatha ngokuthi mhlawumbe liqiniso, mhlawumbe ayisiyoqiniso.
Ya, kungaba njalo ngoba kwezinye indawo kuyenzakala, kwezinye indawo akwenzakali. Kodwa ngiyabona ukuthi abantu nxa abantu abaphansi bona yabe yibo abazathumela umbiko bethi lapha thina asitholi kudla ngendlela eqondileyo. You know, lasiyazisho ukubona nje ukuthi imizokubeka amanga.
Yebo ke, hayi, sibongile kakhulu umbono wakho. That listener there from Mwange in Matabele North, he's saying he's worried about the diversion of food, of aid. And I was just telling him that, yes, maybe, maybe not.
Anyway, let's read some of the comments that are actually coming in on our live feed on VOA. Shora, we have Boaz Jayagura. Kuti tinokwa sai babashe rose munu anoteverwa nechaunga chevanhu. Albert Kushaya arikuti dai maramba makadaro vamacheso kudzidzisawo vechidiki kubatsira vawirwa nedambudziko. Fortune Gugudza Chipanda arikuti I'm watching you from Richards Bay, South Africa. Albert Kushaya is watching you from Madeni, KwaZulu Natal, kuno ku South Africa. Munyaradzi Chirubvu arikuti I'm watching you from Cape Town. We love you guys. Boaz Jayagura arikuti ngavanyore chimbo pane zvavaona ndozvandambovavhu vakati hivo aiwa chimbo chiri munzira. Onias Ndoro arikuti please call me, ndovaisa namba dzake. Boaz Jayagura arikuti vanhu vanorambira masabhuku and havasisina vanoteerera. Onias Ndoro ada kupindawo muchirongwa. Weston Muodzi hanzi tinotenda zvikuru vamacheso basa guru ramuri kuita, dai Mwari vakubatsirai kuti pasave nevanhu vanozoba zvinenge zvauya ikoko. Vamapenda varikuti machesu utori bo. Teacher tenge music yako ma street, takutotenga direct from the studios. Vamachesu muripo irabo.
Asandi yangu.
Pane varikukubiga ipanapa varikuti hanzi pane zvimbo here zvamuchange muri kunyora, munenge mambotsanangura zvenyu kuti aiwa mune zvimwe zvamuri kutonyora mushure mezviri kuitika izvi kucyclone Idai. Asi vamwe vari kubvunza iye zvinezvi, ndofunga vari kubvunza nyaya iyo yepiracy kuti iri kuuraya sei music industry yenyu. Tomboenda henyu kwamuri imimi.
Chokwadi, azanzi musici taitorera kare yaitorerwa kusebasa risina unhu, sebasa risina zvarinounza mupundutso muupenyu hwedu. Asi ndirikutenda hangu nemashoko avo, mashoko akanaka ari kundipa dzidziso inini zvakare kuti ndinge ndichiita zvinhu ndichiziva kuti zvinhu izvi handisi kuzviitira inini, zvinhu zvandiri kuitira nyika kuti inge ichitorawo zvitatu ipapo zvidzidzo. Aka ndiroda kuti nditende ava vanga vachiitsadzenaavo, asi todzokwadzi kuna the pirates iyi iye zvino zvino ukatarisa maartist takutonzisa urombo vamwe vedu takadai to nekuda kuti tararama nekutengesa saburi tsao dziyoisa tai tararama kubva papo nemukutengwa kwadzasi izvino zvakusina zvakaita saizvozvo zvakuwanikwa kuti music yakuwanikwa iri mastricho vanhu vangoti akangotenga CD autonodhera utobhena akutongopinda street autongonotengesa and then haagwaimbotyi kana kutob inini vachona artist ndichitosvika ipapo anotonditengesera ini ari kunditengesera basa rangu ka zvisina chariri kuudza kwandiri leaders piracy yatikwadza nokuti dai mwari vachigona kupindira ipapo ne vanoita mitemo tivange vachidii vachiona kuti nhumbu dzakafanana idzodzo dziri dzidii dzichibatwa dzopuhwawo murango wakuti mutongo zvavari kuita izvozvo kuti vana vedu chaivo havachatodi nezvazvo zvemizimbo zvavo vangozviona sezvinhu zvisina chazvinoudza kuti akutouraya indastiri yachona nende vakawanda vana vane zvipo vanove kunge ndichidzidzisana navo ndichivadzidzisa ndichivaonesa apa ndiri kushishe kuti vake art center musha zvitungiza tione kunge ndichidii ndichidzidzisa vana vane zvipo nekufamba kwandinoita nebasa munzvimbo dzakasiyana-siyanawo uye nemachinoita chiuta yetube zangu munzvimbo dzakasiyana-siyana ndinosanganisana nevana vakadaro ndinoza kuti mwana uyo anoimba mwana uyoimba kuti ndamukwanisa kana iwo ana aaa rakajeka kuburikidza nemibanzi iyoyi asi azvichagona kungechiitika nekuti vana vangoti hazvino hazvinobatsira izvi kana nechimwe chete kuti hatiisina kwatakuwana mari siyataimbowana kare pairesi isati yavepo
aiwa mumbobata makadaro asi patinodzoka tinoda kuzokubvunzai kuti ivo vechidiki tinoona vechidiki vakawanda vari kupinda mudzimbo dzakasiyana mazhanre ezim dancewall nezvimwewo muri kubatana navo here panyaya iyoyo yecyclone idai asi batai henyu ipapo timboenda kunasisisa tozodzoka kwamuri
right on the line we have Reverend Angliston Sivanda of the Church and Civic Society Joint Forum and Shalom. He's in Chimanimani. We welcome you to the show.
Thank you very much. Good evening, listeners.
Yes, we have received concerns from our listeners who believe that or who have heard that some food aid or other types of aid is being diverted or not given to the beneficiaries. What can you say about that? What have you seen today in Chimanimani in Chipinge?
The situation on the ground is a big diocese, but to be honest, in terms of the formal donations, what we are seeing is that it is organized. The chairpersons of the Security Protection Unit, the district administrators are in control of the process, and they have set up thematic committees. There is a thematic committee on wash, water and sanitation and hygiene that is chaired by UNICEF. There is a thematic committee on food aid that is chaired by World Food Programme. There is a thematic committee on gender that is chaired by Musasa Project, and so on and so on. If ever there is any donation that is to be made, one first has to go to the provincial office in Mutare and you get cleared, and then you can then take your aid to the district where it is then distributed. I cannot deny, confirm nor deny that these allegations are either true or false, but from the facts on the ground, what we saw yesterday and today is that some of those of that information might not be true. Perhaps it happened in the past. Yesterday we went to Chipinge. My team went to Chipinge, and they were with Bavari Tumacheso and the Red Cross, they were distributing food. There was nothing that was being distributed on partisan lines. There was no political party regalia. Every victim was being treated as a victim of Cyclone Idai. However, you always find some irregularities where some people that were not affected will always pretend to be victims. That one is very difficult to deal with in such a complex situation. It is complex because it's very difficult for now to, at the moment, to identify who is a genuine victim and who is not, considering that some people are still missing their relatives. Some people are still trying to find their loved ones and to come to terms with the issue. And above all, there is so much trauma. So it's difficult. But what we're seeing is that we can confidently say some of that information is being kept by people that have not been on the ground or people that have political motives. But the reality on the ground is different.
Okay. And we understand your organization has now been drafted into one of the committees. What exactly will you be doing?
We basically have we have been drafted into the monitoring and evaluation subcommittee, and that committee will be the one that is responsible for monitoring. We have people that have been mobilizing resources via social media, via various forms of media, on behalf of the people of Chimanimani. So we want to, as a monitoring and evaluation team, want to make sure that that aid that people are mobilizing gets to the beneficiaries and benefits the people of Chimanimani, so that we avoid the situation where some people would raise funds on behalf of the people of Chimanimani, and then those funds get diverted. We saw a stampede of NGOs in Rwanda, for example, 25 years ago, and the stampede of NGOs into a disaster area always creates compounds the situation and makes the situation worse. So we're trying to avoid this kind of a scenario where there's a stampede for everything and there's no accountability. So the reason why we are in this subcommittee is to ensure that there is kind of accountability and that what is raised or mobilized for the people of Chimanimani benefits the people of Chimanimani and is not diverted. And then on the other side, the churches that are working with us will also be doing psychosocial support. There is so much trauma. There is so much trauma. People are still traumatized. People are still living in fear to the extent that when there is rumors or forecasts of rain that is coming, we are told that people actually leave their homes and go and sleep in church because of trauma and fear. So we also be doing psychosocial support, trauma healing and counseling to some of the victims, some who have lost their loved ones. The situation is very dire. And churches, we have churches that are organizing activities around that.
Yes, and briefly, what criteria was used to select your organization into one of these committees?
There is absolutely no criteria. You go there and you present your profile to the coordinating team, which is headed by the district administrator, and based on your profile, you are then put into one of the committees. If you would come today and say, I'll be distributing sanitary material for women, you would definitely be put under that cluster that is responsible for doing that. The environment is open for everyone who wants to participate, but what is being encouraged is that everyone must sign up and be registered so that there is accountability.
Yes, please do stay on the line. We'll come back to you. Marvelous.
Hello, tirikunzwa pane mutereri. Hello.
Hello, makadi, this is Marvel.
Tiriwadi makadi iko.
Tiri nani zvedu.
Ehe, taura yenyu stare yenyu nekwamuri motudzo pfungwa dzenyu toza kuti mune hama dziri iko kwakarwa nedutu mpengo re cyclone Idai.
Yes, I am the next one in Dongwe Chikoro. Dinova Kwam Tambara to Nezioa, one of the areas that are only cyclone died. Yes, and so big a family, Uncle is Kwam Tambara, but and the name Manawe, what is I did that much money as well. So it is a really traumatizing issue, especially for Muriang.
Tinava Alex Macheso vari panapa vanga vari kunzvimbo iyo yamino kana muri kupane chamungadawo kutaura navo.
Yeah, inini ndinotenda zvikuru nebasi tiri kungoti inzwa baba savari kubata ikoko. But muarea yedu takanyanya izvozvi inyaya yekuti matelesi ese akakukurwa kana kuti akanga dzichidona. Zvekuti vanhu sandinotaura navo vari kuti vanhu vachienda kusango kunozvibatsira and vakwanisiyo yekuti kunogona kuita outbreak yecholera so vane desperate need yematoilet over and above vakawirwa nedzimba so munharaunda yekwandinobva iyeyi kundiriso chavo zvakanyanya kuti dai nyaya yematoilet nevasina pekugara avo vakwanisawo kuwana pekuti at least zvinonga vabatsire kuti vawane parisenzo.
Aiwa, tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka.
Tinotenda tisimani.
Star, that's one of the callers. She's actually calling from here in the United States, but she says she has relatives out in Mutambara. But she's saying the biggest fear that they have is that there is going to be an outbreak of cholera because she says most of the public toilets where the people used to use were actually swept away and people are now using the bush. So her wish is that some of the aid is used to rebuild toilets.
Yes, I can almost imagine. Izambuzi sezithethwe ngamanzi ukuthi abantu bengasebenzisani so kule ngcekeza lapho abantu sebesesabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Sesibuya kuwe njalo umfundisi Sibanda. Ungasitshela ke ngolimi lesintu ukuthi kuyini okubonileyo eChimanimani. Abantu lokhu behlulukelwe yini? Sebeyitholile imizimba yabantu abashonayo.
Okokuqala i situation yeChimanimani kade sikhuluma thina labafundisi saxoxa savota saboda sabona ikakhulu engangu lapho esifike khona yebo kwezinye indawo komtambala njengokutsho komlaleli oqeda ukutshaya ucingo kudilika amathoyilethi kwezinye indawo kwadilika izindlu ethipinga abantu badilizele izindlu kodwa okutshaye khona kakhulu engangu ndasendaweni okuthiwa kusekopa erisithu langale kunzima kakhulu abantu bahlulukele ngoba amanzi lawa ngokutsho kwabo vathi bona asomanzi ezulu elinayo ayesuka phezulu awisa izindlu amanzi kukhanya kwadukwa kule nto bathi kulo msindo wadubayo kumbe i-earthquake kumbe kuyini amanzi aquthuka phansi athwala amatshe amakhulu adiqika adiliza izindlu so abantu lakhathesi bahlulukele abasadingi izihlobo zabo abanye sebezitholile abanye lokhe abanye phezu kokulahlekelwa izihlobo basele bedilikele izindlu bangabala ndawo zokuhlala bahlala ezikolo abanye bahlala ematendeni abanye bahlala emachechi kulezi ndawo esike sahambahamba khona ematsheni khonapho okwakulezi ndlu khona seza kule mnuku namaphunganyana abantu bebhizi belokhe begebha khonapho bathi bona badinga bazihlungo zabo kubuhlungu kakhulu okusithi Chimanimani ngale ekopa vele isigaba sonke nje i-settlement yonke i-community yonke yahamba la manzi lapha ekopa indawo esekopa ikuphakathi kwesihlenge okuhlangana khona imifula emithathu urisithu lohonde sengikhohlwe ibizo lomunye wesithathu indawo yakhona nje yasiyavele yahamba yonke yakulaluphukiseleyo so i-situation engapha inzima kanti ngivumelana layo lomlalelo ecaucingi ukuthi besenkule mizamo eminingi kakhulu senje sibona siyabonga inhlanganiso zonke labantu bonke abaphakamileyo ukuzonqedisa sibona wonke umuntu khona lapha inhlanganiso ezeUN lama local wonke umuntu uzama ukuncedisa abanye bakhona abasade besilabo bebhizi bezama ukuncedisa ukuthi kufakwe izambuzi ukuze akunqabele imikhuhlane njengabo cholera abanye labanye bebamba lapha lapha abangazama khona abangancedisa khona okuyinto etshengisa into enhle kakhulu etshengisa ukuthi njengamaZimbabwe sonke siyanelisa ukuthi ke sibambane sincedisane ngoba ingozi ehlele abantu bethi imanimani thibhinge ingozi enzima kakhulu engakade engangazisisekiyo futhi phela njengabafundisi sesiyavumelana ukuthi le ayizisiseki kahle kahle ngifukunceda abalaleli amanzi agelezayo izindlu zakhele endaweni ephezulu engango kodwa amanzi adubuka phezu kwentaba ageleze siza phansi so bekungela ndlela yokuthi ubaleke kwesithe uzaqansa intaba uyebhathele izulu ngoba amanzi avele asuka khona ngalo umele ubalekele khona egeleze size sifulene esehla lezindlu so yinto esishiya nje kuNkulunkulu esithele sisimanga esaziwa nguNkulunkulu yedwa kodwa-ke besisakhuthaza ukuthi ama-geologists akakhangelisise ukuthi kahle kahle kwenzakalani underground kule indaba yeChimane indawo yabochimane mani Chipping kungabe kukhona okwenzakalayo ngaphansi komhlabathi njengalokho esikhetha kokubona kukhulunywa ukuthi kumazane engxenye ye-Afrika izaqhezeka kasi kwazi ukuthi kwenzakalani
ye okokugcina ungasitshela ukuthi njengoba the lina ayisoma committee kuphela lawane lifakwe evaluation and monitoring lifakwe njalo ukuthi lixoxise abantu abahluphekile engqondweni yikuyini elizakwenza ngunika umzuzo owodwa
esikulungisile kuqala yokuthi abafundisi labo abakhona apha labo futhi ba-traumatize sesiqoqe abafundisi abema-churches imanicaland ukuthi babuye lapha bazomxhasa abafundisi laba bakugrawundi ngoba laba bafundisi basebenze nzima bengcwaba abantu ngathuthu besizani begcina abantu befele ezinkonzweni zabo labo vele badinga ukusizwa labo njengoba labo ngabantu so sesithe kokuqala sikuqoqwa ukuthi kube nomthandazo owuzila nokulila i-commemoration yalaba abantu abacatshileyo lalaba abashonileyo ngemva kwalokho sesizaba lama-psychosocial support ama-clinics awe-trauma healing ukuze ama-counselors labafundisi bancedise abantu ukuthi bafike lokho kuthiwa yokuba ne-closure
Hey, I spoke earlier. So ituba. He was just outlining how the churches would work there and the yes. services they will carry out.
Very, very interesting there. Thank you very much. Vamacheso, muchipinda enyumu kupedzisira ndozoti ndofunga izvino zvimaneta makuda kunorara asi vamwe vazhinji vangangoti mbotitsenureiwo mbijana kamwe karwiyo kekungoti vanhu vachitipedzisa edu programu yedu vachiziva kuti shuwa ndibaba Shero vari apa. Hello?
Vari kutaura.
Ehe.
Kutenda uye kuti vanga vachiziva pandimire kuti Red Cross isangano rakamirira richive nechekuita nezvematongerwo enyika richive nechekuita nezvemapato enyika zvichiitika isusu tinoshanda seRed Cross takamira takadaro kushandidzana nehurumende yenyika yatiri riita samo because in Michigan there were 188 countries worldwide villages in the Red Cross. Quite a kurunda kuzenge tichibatsira vanenge vane matambudziko panga vapa hondo patinenge tiri kune flag yedu izvozvo zvinenge tichigoti tichibatsira nekurapa vanenge vakuwara nyange paita hondo patinenge tiine flag yedu hatii hapatendi zvinenge pachidii pachikwadziwa vanhu vaka ungoda kuti ndingo kuti isusu nebasa redu nchikupa kutenda sikuru sa Red Cross. Ndati vachikupuwa tichipfuudza kune varii
Aiwa nguwe edu ndiyo ya jikana ntaida utimuti imbi reba basharo asi nguwa zeru za jikana na potanga triku nguwa kufa kune muimbi Alec Machesu akabata na iyo ni sanga nure Red Cross Star.
Yes, and thank you, Reverend Angliston Sibanda, with so much information, very information-laden, for updating us on what is happening in Chimanimani. Oliver Lelisayo, Musita Ndegir.
And I'm Marvelous Klanganyahuye. Good night. Let's meet again.